manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera, gumiguru 21, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Rubatsiro rwekutanga rwechikafu mishonga nemvura runopinda muGaza Strip. Russia inofarura chirongwa chekuti vanhu vemuZimbabwe vadzidze mutauro weRussian senzira yekusimbaradza ukama hwevanhu veRussia nevana veZimbabwe. Musangano wechimakumi manomwe nenomwe weAfrican Commission on Human and People's Rights unotanga muArusha kuTanzania. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Motokari hombe dzinosvika makumi maviri dzesangano reEgyptian Red Crescent dzakatakura rubatsiro runosanganisira chikafu, mishonga nemvura dzatanga kupinda mudunhu reGaza Strip nhasi dzichishandisa mugano weRafah Crossing uyo uri pasi peEgypt. Motokari idzi ndidzo dzekutanga kubvumidzwa kupinza rubatsiro muGaza kubva Hamas zvayakarwisa Israel yakavarairwa musi wa7 gumiguru izvo zvakaurayisa vanhu chiuru nemazana mana zvakaita kuti Israel ibombe nekuvharira Gaza. Vanhu vanodarika zviuru zvina vemuPalestine vaurayiwa mukurwisana uku. Gaza yakagadzirirawo kupinda kwemauto eIsrael epasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezvechibvumirano chekuti rubatsiro rubvumidzwe kupinda muGaza Strip kwenguva pfupi asi gadziriro yacho yakanonoka apo United Nations yaishanda neEgypt, Israel neAmerica mukujekesa mashandisiro nenguva yechibvumirano ichi. Izvi zviri kuuyawo munguva iyo Hamas yakaregerera zvizvarwa zviviri zveAmerica zvave muutapwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzerubatsiro uye vakambotungamira sangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga, vekereke United Methodist Church, kuti tinzwewo maonero avo pamatano aya.
Tinoda kuti titende mari kuti mukana iwoyo wavhurika. Chekutanga tinoda kuti vateereri vedu vanzwisise kuti kana tichiti humanitarian aid tinorevei. Tinoreva kuti munhu anofanira kubatsirwa nekuti munhu zvisinei nezvaanodaira, zvisinei nepolitics dzake, zvisinei nechinamato chake, zvisinei kuti murume mukadzi, kungoti munhu ndo human being. Ndo panobva wedzere kuti humanitarian. Saka tinofara nepamusana pekuti rubatsiro runoenda rwusina judgment yekuti iwewe hatikupi iwewe tinokupa kana kuti tinofaradza kuti iwewe uri kubhuhwa nekuti unoita zvakati kana kuti unodayira zvakati.
Tingatarisira here kuti panokwanisa kuwanikwa mumwe mukana wekuti motokari dzese 200 dzakamirira kupinda nerubatsiro dzingaonekwa dzichipinda dzose?
Ndiri kufunga kuti zvinogona kuitika chipindane vanhu vanounza rubatsiro urwu runenge ruchinzi humanitarian havadi kuti vanhu vematongerwo enyika vapindire munyaya dzechikafu ichi. Havadi kuti vanhu either veHamasi kana kuti vapi kana kuti ivo veIsrael vatisu tinodistributa chikafu ichi. Zvikadaro ndozvinonyanya kukonzera kuti rubatsiro rwusasvike. Asi chechipiri, pane inonzi vanhu ivavo vanofanira kunge vari safe. Hapafaniri kubhombwa, hapafaniri kurwiswa. Saka ndo chimwe chiripo chekuti mapato aya ari maviri chinodayira kuti anoremekedza chitenderano ichi chekuti passage iyoyoyo itangira pabhodha apo pakamira mamwe marori kudzamara kuenda kunosvika ma7 points anopihwa vanhu pashaye disturbance.
Takaonawo iwe veHamas vachiburitsa muhutapwa zvizvarwa zveAmerica zviviri nezuro. Zvino zvingatarisirwa here kuti zvingaenderera mberi tichinzwa kuti vane vanhu vangasvika kumazana maviri vari muhutapwa hwavo?
Izvozvo ndozvinofanira kuitwa because in the first place vanhu ivava havaifanira kutapwa. Nepamusana pekuti hazvitenderwe nemurawo wepasi rose kuti munosenzesa vanhu chekutanga kwezvidziviriro inonzi human shield. Saka kutora vanhu muchivaita human shield hazvisi tsika dzekurwisana muhondo dzinogamuchirwa. Masoja anofanira kurwisana pachawo, vachiurayana pachawo, vasingaende kunopedzera shungu kana kubatisa kana kushandisa vanhu vasiri masoja.
Nyadzo munyaya dzekugoverwa kwerubatsiro uye vakambotungamira sangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga, vekereke United Methodist Church, vari parunare kwamurehwa neStudio 7. Russia yakaparura chirongwa chekuti vanhu vemuZimbabwe vadzidze mutauro weRussian senzira yekusimbaradza ukama hwevanhu veRussia nevanhu vemuZimbabwe. Chirongwa cheRussian Language Open Education Center chakaparurwa zviri pamutemo musi wa16 Gumiguru. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa ichi chakatanga mwedzi uno uye chiri kuitirwa pachikoro chepamusoro-soro cheUniversity of Zimbabwe, UZ. Mukuru wezvedzidzo paUZ vamunyaradzi Madambi vanoti kudzidzwa kweRussian pachikoro chavo kunoenderana nedonzvo rehurumende rekukurudzira vekune dzimwe nyika kuti vauye kuzosima mabhizimusi avo muZimbabwe.
Kudzidza mitauro yakawanda chinhu chakakosha, because mutauro ndo inoita kuti munhu vanani, mutauro ndo inoita kuti mudyidzane. For example, iyo zvino tiri kuti Zimbabwe is open for business, but hatigagoni kuti tavhura masuo enyika kuti tiite business pasina language. Kana tichitaura namaRussian tichiwanana, tinoita business zvakanaka. Tikataura namaChinese tichiwanana, toita business zvakanaka.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko kumuzinda weRussia muZimbabwe vaIgor Kuropiatnik vanoti uvepo hwechikamu chinodzidzisa rurimi rwenyika yavo muZimbabwe kunoratidza kusimba kweukama pakati penyika mbiri idzi.
For the Zimbabwean students who want to study in Russia,
munozviziva kuti tava nemakore akawanda tichiwanisa vadzidzi vemuZimbabwe mikana yekuenda kuzvikoro zveRussia vachinodzidzako. Iko zvino tavarerutsira kuti pavanozoenda kuRussia vanenge vave kuziva mutauro weko. Uchapupu hwekuti nyika yedu yakazvipira kuramba ichishanda nenyika yeZimbabwe.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavegezela kumbo vanoti kudzidzwa kweRussian muZimbabwe kunoratidza kuti Russia yave kuda kudzika midzi yayo munyika kuitira kuti imore upfumi hweZimbabwe.
Ndopachabikwa Russian imperialism ichibva kuUZ ichitende ichikaskeda ichienda kwese kumaruwa uko. Ndo approach inoshandiswa neChina iyoyo. Ipto atopwa ne Russia.
Mudzidzisi munyaya dzekudyidzana kwenyika pasi rose paBindira University of Science Education, Dr. Ronald Chipaike, vanoti havaoni ruzhinji rweZimbabwe richibatsirika nekuvhurwa kwemuzinda wekudzidza Russian paUniversity of Zimbabwe.
Inobetsera vashoma vanenge vachida kuenda kunodzidza kuRussia kuti vakwanise kuenda ikoko vaine kunzwisiswa kwemutauro wekuRussia. Then vari kuita zvemabhizimusi muZimbabwe vanoda vashandi vanomuno muZimbabwe vanonzwisisa mutauro wekuRussia. Asi ndinofunga kuti ukama ihwohwo hunge huchibatsira munhu wese. Iwo vekuRussia vanofanira kudzidza ushona nendevele nemimwe mitauro yemuZimbabwe kuitira kuti pave nekutaurirana kwakanaka.
Asi mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vane chivimbo chekuti Zimbabwe ichapunduka kubudikidza nedanho ratorwa iri.
Asi naivo vekuRussiawo kana vachizovhaka chavo kunoku vari matourist, hazvichaita nyore kuti matourist companies mahotera vange vachitaura navo, nekuti business racho ndere kunzwisisana. Ini ndinoti inini nyika dzese mbiri, Zimbabwe neRussia, hadzichanyatsokohwa pakuru panyaya yebusiness netourism kana takutaura ndimi tichinzwisisana.
Chirongwa ichi chakaparurwa chichikokerwa nechikoro chepamusoro-soro chekuRussia cheRussian Biotechnological University chakamirira bazi rezvedzidzo munyika iyi. Russia iri kusima mari mumabhizinesi akasiyana-siyana muZimbabwe ayo anosanganisira zvicherwa nezvimwe. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzemabhizinesi dzinoti nguva zhinji zvinoita Russia munyika dzakasiyana-siyana hazviwanzojekeswa kuitira kuti veruzhinji vanyatsoziva zvinenge zvichiitika munyika mavo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Musangano wechimakumi manomwe nenomwe kana kuti 77th session weAfrican Commission on Human and People's Rights wakatanga nezuro muArusha kuTanzania masangano anorwira kodzero dzevanhu achisangana kuti azeye nekuongorora mamiriro enyaya dzekodzero dzevanhu muAfrica. Pamusangano uyu nyaya yeZimbabwe inonzi yakasimudzwawo. Mutungamiri weInternational Federation for Human Rights, Amai Alice Mogwe, vanonzi vakakurudzira kuti vanorwira kodzero dzevanhu vapewo nzeve kunyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe, vachikurudzirawo sangano reAfrican Commission on Human and People's Rights kuti ritore matano akasimba uye kumira nevana veZimbabwe mukutsvaga nzira dzinogadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu munyika. Musangano uyu unotarisirwa kupera musi wa 9 Mbudzi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anosanganisira Zimbabwe Human Rights Association, Zimbabwe NGO Forum neZimbabwe Lawyers for Human Rights ndemamwe ari kupinda musangano uyu akabva kuZimbabwe. Hurumende inonzi ine vamiriri vebazi rezvemitemo vanopindawo misangano yakadai. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe kuti ndiani vari kumirira hurumende kumusangano uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzikama Ibere.
Mamiriro anoita musangano uyu ndeyekutiwo commission isati yatanga basa rayo, session yega yega inotangirwa neinonzi iyo NGO Forum, iyo inokokorodza masangano akazvimiririra ega kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzemuAfrica vanoita basa rekodzero dzevanhu, vachidzeya nekuongorora nhau dzimwe dzingadai dzichikodzera kuzomira pamberi pecommission iyo yatinoti muchirungu advocacy, kuti ndeapi maissues ema human rights anofanirwa kuti ange achinanganidzwa. Zvino mukunanganidza ikoko ndoo pabuda nyaya yeZimbabwe.
Imiwo semasangano ari kumirira kodzero dzevanhu kumusangano ikoko, zvii zvamakaendawo nazvo zvamuchanopira kumusangano?
Sekuziva kwenyu kuZimbabwe zvinhu hazvina kumira mushe. Takapedza kuita maelections ayo akasiya vamwe vaine kugunun'una. Zvine mutemo uya unozikanwa vamwe vachingoti what the patriotic law. Tine mutemo wePVO bill uyo wakanzi navamunangagwa vari kuda kuti vange vachiudzosa kuparlament. Uye tinewo vasungwa vakaita sana Job Sikala avo vari kuramba vachingotambura vari mumusvitorongo. Saka nhau dzese idzi dzakavapo pagungano rekunyatsoongorora kuti tingazvikwanise sei. Ndivo pakazosumukawo masangano akawanda akasiyana siyana vanosanganisirawo yeFIDH inonzi International Federation for Human Rights, iyo inosanganisa masangano anopfuura iwo 180 akatekeshera nepasi rose. Mukuru wesangano irori vanonzi ivo Mai Alice Mogwe ndoo pavakaturawo mashoko avo esolidarity nemhuri yeZimbabwe, asi vachikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti irashe mitemo yose iyo inoita kuti kodzero dzirambe dzichityorwa.
Zvinobuda kumisangano iyoyi munoona zvichizotambirwa here nehurumende kuti inge ichigadzirisa matambudziko ari kusimudzwa iwayo?
Tirikuda kufambisa mberi chirongwa chekuti icho matambudziko evana vemuAfrica anofanira kuti anga achigadzirwa nevana vemuAfrica. Saka African Commission pamwe chete nehurumende dzemuAfrica dzikatadza kugadzirisa matambudziko akaita seiwaya aya, zvinoreva here kuti isu sevana vemuAfrica hatikwanise kuzvibatsira pasina hondo? Saka zvirongwa zvakaita seAfrican Commission chirongwa chinotikurudzira kuti tinge tichigadzirisa nyaya dzedu nenzira dzisina bongozozo kana mhirizhonga, yatinoti peaceful dialogue. Nekuti kana nzira idzodzi dzisina bongozozo kana mhirizhonga dzikafoira, ramangwana racho rinotyisa.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzikama Ibere vari parunhare muArusha kuTanzania neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pan pano pa Voice of America tinokupai chero nau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mushanganya weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Primrose Ruocha, avo vakawanikwa ivo vachibirwa acid nemurume wavaigara naye muSouth Africa. Mushure mezvo vakazobatsirwa namuzvare Comfort Dondo, vanoshanda ivo nemadzimai imo muno muAmerica nepasi rose kuti vauye kuguta reMinneapolis uko vari kurapiswa sezvo vakatsva zvakaipisisa kumeso. Tinokuchingamidzai nemufaro muzvare Primrose Ruocha, mungatitsananguriro kuti pari zvino zvakamira sei pakurapwa kwamuri kuitwa?
Ini kubva zvandakauya kubva kunyika yekuSouth Africa ndakabatsirwa rutatu mukati menyika ino yeAmerica yandigere ndichiita masejaris angu andakaurira. Sejari yandakaitwa iri zvino yanga iri yemusi wa28 September iri yekuiswa maeyelids. Saka ndakaiswa kudziso rekwaright ndorakagadzirwa maeyelids izvizvi. Saka ndinongoda kutenda nekuti zvinhu zvacho zviri kufamba hazvo zvakanaka, sinzi zvinhu zvinenge zvichiita hazvo sekunge zvinononoka. Asi aiwa, ndiri kuona kuti chenji iripo.
Pari zvino mungati munoti kune vamwewo madzimai vanotarisana nekushungurudzika nekuti vamwe vanogona kunge vasiri kuziya nyaya yenyu kuti zvakafamba sei kuti muzosvika pamasvikapa?
Inini kune madzimai ose ari kushungurudzwa mukati medzimba, ndinogara ndichitaura kuti ukaona kuti mumba maugere hauna mufaro kana kuti uri kushungurudzwa zvakanyanya, zviri nani kuti usiye nekuti iwe hauziriwe wekutanga wakasiya imba. Pane kuti usvike pandiri pari zvino, nhasi pandiri pano, dai yakwanga kusiri kuti kubatsirwa, dai ndiripi pari zvino? Hama dzangu, madzimai, upenyu hwakakosha. Chengetedza upenyu hwako, buda mukati memba iyoyo, buda worarama upenyu hwako. Ndozvandinokurudzira.
Tinoona kuti pane zvimwe zvidzidzo zvamuri kuita pari zvino, zvidzidzo zvipi izvi?
Zvidzidzo zvandiri kuita izvozvi semunhu ane low vision, kuona chaiko kwakundinetsa nenhau yeacid yakapinda mumaziso. Ndiri kudzidza, takatanga kudzidza kubika chaiko, ndopatakatanga kudzidziswa nekudzidziswa kufamba kunavigeta nzvimbo kuti uzive kuti kana uchida kufamba, kana uchida kuita basa, uchida kuzoshanda, zvinhu zvinokurerukira pakufamba. Kwozoita chidzidzo zvimwe zvandiri kuita ndezvema kompyuta. Ndo zvimwe zvezvidzidzo zvezvandiri kuita pari zvino.
Pari zvino vana vari sei uyezve muri kufunga kuti moita sei mune ramangwana? Vangani?
Ini ndine vana vairi, vakomana vese. Vana vangu vari kunyika yeZimbabwe, kuchizvarirwe ndo kwavari kuenda kuchikoro vari. Asi mukati mepfungwa dzangu ndiri kungoti nerimwe zuva pamwe zvichangoitawo vakasvikawo mukati menyika ino vachidzouya kwandiri.
Tinoona kuti mune mumwe mwana wenyu anoita zvekutamba nhabvu, imbotitaurai nezvake.
Mwana wangu mukomana mukuru Kautoni anotamba bhora, akatorwa achibva kupuraimari. Akaonekwa kuti anotamba bhora kupuraimari, ndobva akatorwa akaendera kunogara kuHeathcliff. Saka kuHeathcliff ikoko ndokuna kochi wake vanomukocha bhora. Saka pari zvino anenge achingotraina bhora, akamirirawo kuti azonhongwewo nemamwe maclubs.
Muchitipa mazwi ekuvharisa chirongwa
kuti vanenge vachida kunzwa nezvenyaya yenyu vanokubata ipapi.
Kune vanenge vachida kunzwa nezvenyaya yangu ndine page randakavhura rinonzi Primrose Watcher page. Do page rinotibata vanhu vanofollowa ipapo uye vachaona zvandanga ndiri pakutanga nezvandavewo izvozvi shanduko yaveipo chaizvo. Ndinongoda kutenda vanhu vese vakandibatsira kuti ndive pari zvino nhasi. Ndisingakanganwi kutenda Comfort Dondo anowa ndiye akandisimudzawo mukati menyika iyoyo ndisina chinangwa nekuti handina kumbogara ndakarota zuva rimwe ndiri kuAmerica asi nhasi ndiriko through Comfort Dondo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvinotokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu. Nhasi tichienderera mberi tichiita hurukuro namambo Nembire Bartlemans Nembire. Asi nhasi tichitarisa nyaya yakaitika kubulawayo yemukomana akaponda musikana wake asi vabereki vemusikana vakatitanga varoora iyo iri kutsviriridza. Vakawanda vanoti havana ruzivo netsika yakadai. Ngatinzwei kubva kuna mambo Nembire.
Nyaya muri kutaurai yakaitika kubulawayo hungu ndakainzwa ndanga ndichitotaurawo nezvayo. Chinongobikana apa kuwirirana kuri pakati pavanyakuroora nevanyakuroorerwi vowirirana. Muonero wangu nekudzamisa pfungwa kwangu ndekwekuti takavhiringidzwa nenguva yecolonial era nekuti yezvinoizvi mambo anonzi haatonge nyaya dzengozi. Munhu kana auraya mudzimai, mudzimai wafa criminally anoenda kumatare wechanja. Customary munhu anofanira kuripa kuti ngozi irege kuramba yakabata musha iwoyo. Kana zvinhu zvaitika sekudaro munhu aita wekuurayiwa haapinde mumba. Nedzimwe nguva kana atakurwa achienda kuimba yerunyararo yatoti mochari nemapurisa aakudzoka. Zviri kuna mambo nepfuta yake kuti vafane vakachera guva nekuti toda kudziva mweya unenge waita kuti ukonzerese. Unogona ngo uri wekumusha kwavo kana uri wekumusha kwemurume. Kazhinji chinenge chingoti ouya ebva arigwa.
Tinoona munhu achisungwa achienda kumatara achitongerwa kugara mujeri kwemakore. Sei iye munhu atongwa kudaro pachizonzi pabhadharo zvakare pfuma dzakaita saizvozvo dziri kutaurwa nevanhu idzi anozoripiswa?
Isinenge tichikurudzira kuti hungu Roman Dutch law ngaichishanda munhu woenda wosungwa. Asi zvinonzi kugona ngozi kuiripa mhuri yasara inoenda kwamambo yoona kuti ropa radeurwa mudunhumu rogadziriswa sei kuti nyika irambe yakachena. Ndongokutamenzani zvekuti kana munhu akasvaka zvakadai munhu anhongo sedombo akazvarwa mai vake vakabata pamiri. Naizvozvo zviri mutsika dzedunhu iroro nababa nyakubereka nemhuri yedzidza iyoyo vamwe vaakusvika pokuti hativige kusvika watipa zvese zvatinoda ende gumi zvii zvakadaro. Asina handikurudzire zvinhu zvakadaro ajenda vakambe miri nekuti tinenge tichiti wafa wanaka, wafa wanaka. Munhu ngaaiswe kuimba yerunyararo kana kuti ngaanyigwe totanga kutaurirana. Wotaurirana nokuti hatisi kuda kukanganisa rwendo rwomufi kuti aende kunyika dzimu. Takamuisa mumba iye achibva asvikwanisa kuvigwa kwaakaputika nokuti hachisiri mupenyu. Mozomuita sei? Yaa mhosva zvakare, aamakuna kuna. Kurudziro yangu inini ndeyekuti kana zvinhu zvadai izvi mutemo wecustomary law tsika dzedu dzatotonga nadzo kubva mugore ra1890 kusvika pari zvino dzinofanira kunge dzichienda mberi tichiziva tsika dzedu dzakadzongonyedzwa dzogodzongonyedzwa.
Tiri kuona Changamire Nembire kuti vanhu vamwe vanenge varasikirwa nehama yavo vanenge vaakutoshandisa mukana iwoyu wekuita unyire. Munoti
hazvisi patsika izvozvo. Tsika dzedu tiri kutaura kuti munhu kana afa nemafiro iwoyo haana kufane kururama hungu ropa rabeurwa. Angave apondwa kana kuti azvisungirira asi ropa rinosvikwa. Dambudziko nderekuti vanhu vaakumhanyira chizvino zvino wajo ngakande mili panze pokuti vaende kumadzimambo magadzirise nyayai nyayai inogadzirwa kumadzimambo nokuti nyaya yetsika inyaya inotongwa nemitemo yedu yechivanhu yandambotaura iri pasi pecustomary law ndiyoko court ndopatotonga nyaya idzodzo
ko vai vanoti tida kuripwa nemwanasikana
izvozvo zvaiitika nguva yakare handisi kuda kupa muenzaniso vanindape mamwe mazita nekuti tingazomutsa zvino nekuti ndainzwa kunzi kana vakaurayiwawo nzi inini tipeyo mwanasikana nekuti ndozvaiitika zvakadai zvaiitika kare zvakangofanana nekuroodza kunguva yenzara kunzi mondipa masaga mairi echibage nekuti gorino kwakatsva achindoterowo mwana wenyuyo ane makore gumi nemaviri zvisiri pamurau hakuna tsika yakadaro ngozi hairipo nemumwe munhu
asi kumitemo iriko nhasi vanokwanisa here vanenge vanzi vabhadhare pfuma idzi kuendawo kumatare edzimhosva vachikwirira vari kuvati vabhadhare mari idzi
zvinokwanisika asi zvinotyisa nekuti munenge makumutsa zvisiri izvo
aiwa tinotenda changambire nembire tinotenda zvikuru nedzidziso yenyu
aiwa ndinokutendai vajonga kandemiri ndokutendaiwo zvakare nekuramba muchitaura nenyu
manga makateerera kuhurukuro yataita namambo nembire vaclemens nembire muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo runouya apo tichakupai chimwe chirongwa munhau dzemitambo zvikwata zviri kurwira mukombe wecastle lager premier soccer league zviri kupinda munhandare mangwana asi nhasi munhandare manga muine zvimwe zvezvikwata zviri kurwira upenyu hwazvo mumakundano aya Michael Kariati anotitaurira kuti zvinhu zvakamira sei
ngezi Platinum Stars iyo iri kutungamira makundano aya pamwe neHighlanders neDynamos idzo dzakaisona dzine mitambo mangwana asi FC Platinum iyo ine mukombe uyu yatamba nhasi FC Platinum yaita mangange 1-1 neGreen Fuel ndotora point imwe chete yakakosha panguva iyo makundano aya ave kusvika kwamvura yacheka makumbo asi Platinum yasvetuka Dynamos iyo ine mapoints makumi mana nematanhatu asi yaenzana neHighlanders iyo iri pachinhano chechipiri Highlanders neDynamos dzine mitambo yakaoma mangwana apo bhoso iine vavakidzani vayo veBlauwe Chiefs panguva iyo Dimbare iri munzira kuenda kunyamunga stadium kunosangana neZPC Kariba murayiridzi weDynamos Genesis Mangombe anoti varoda kukunda mumutambo wese wavari kusangana nawo kuti vadimbure mapoints avakasiyiwa nawo neengezi Platinum Stars
game zvachiripo saka chinobva tangoita ndekuti bhora rese rachatamba kuti zvofanira kukoleja masango saka gepu redu rinenge richiita chiridzikwawo zvakanaka
ngezi yacho kana kuti madamburo eri pamusha muBaobab Stadium neYada FC mumutambo wavanofarira kukunda kunyange zvikaoma sei murayiridzi wayo Expense Chitukutu anoti vatsigiri vavo ngavauye kuzovabatsira
vatsigiri vedu tinovaudza kuti ngavauye neuwandu vatsigiri vakomanava tinokwanisa kukunda kana kuenda pamusoro pelogo tinokwanisa kuenda
Herentals College yaswedera pedyo nezvikwata zviri kurwira mukombe nekurova Shesham 1-0 muNational Sports Stadium munyori mukuru weMajames vaSugar chaGonda vanoti havasi kutarisira hwange pasi nekuti hakusisina zvikwata zvinonzi zviduku munhabvu
nekuti hakuna timu yatingati diki asi kutarisira fomu matambiro ari kuita vakomana vedu iko zvino izvi hatifani kuita matambudziko
vepremier soccer league havasati vazivisa kuti kune mitambo yeleague here svondo rinouya sezvo zvimwe zvikwata zvichange zviri mumitambo yemasemifinary echibuku super cup ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
anokuonekai nemufaro ndichiti murakanaka vateereri ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muna Praxidus Jeremiah
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Tadeleli tuwa lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolemile sishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 21 Mfufu 2023 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Khonoko siyakukhuthaza kakhulu okwenzakeleyo, usho kuvunyelwa ukuthi ukudla lolunye uncedo lokufika ebantwini. Esiqinisweni ukuthi ibi into embi kakhulu, okwamanje besibona kathi abantwana abaningi balimele kuze kubhonjwe lapha ezibhedlela nakwezinye indawo. So khonoko sikuthi into enhle kakhulu, sikhangelele ukuthi abantu bethole usizo.
Izimota ezinkulu ezithwala impahla lokudla ezingaba ngamashumi amabili ezenhlanganiso ye-Egyptian Red Crescent zibonakale ezingena eGaza Strip namhlanje zithwele uncedo lokuphathisa abathinteke yikulwisana okukhona phakathi kwabe-Hamas lele-Israel.
Ukufunda ulimi lwe-Russia eZimbabwe yinto enhle kakhulu, kanti vele besekuphuzile. Kulabantu bethu abaningi abafunda e-Russia kumbe abazafuna ukuyafunda e-Russia. Labo abe-Russia nxa beyizivakatshi besiza ngapha eZimbabwe, kuza kuba lula ukuthi sikhulume labo.
Ele-Russia selisungule uhlelo lokufundisa uZulu waseZimbabwe ulimi lwalelo lizwe olwesi-Russian ekolishini ele-University of Zimbabwe. Izakamizi zezantsi emandebeleni sezikhuthaze uhulumende ukubana aphange azabele inhlanganyelo ukuze ziqale ukulima masinyane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izimota ezinkulu ezithwala impahla lokudla ezingaba ngamashumi amabili ezenhlanganiso ye-Egyptian Red Crescent zibonakale ezingena eGaza Strip namhlanje zithwele uncedo lokudla, amanzi, imithi yokwelapha abalimeleyo lokunye. Izisebenzi zisebenzisa lezi zimota zisebenzisa umngcele owe-Rafah Crossing wase-Egypt. Ezinye izimota eziningi zibikwa bese zilensuku eziningi zilokhu zimelele ukuvunyelwa ukuchapha umngcele we-Rafah. Uyaphathisa abantu abedlula izigidi ezimbili abehlelwe kanye lokuthinteka luhlupho lokubanjaniselwa phakathi kokulwisana kwabe-Israel labeqembu lebutho ele-Hamas e-Gaza Strip, ikakhulu abesifazane labantwana. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ibelethuba lokuxoxa lomnumzana Butler Tambo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe owake waba ngumsekeli kamqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Engagement eseZimbabwe.
Khonoko siyakukhuthaza kakhulu okwenzakeleyo, usho kuvunyelwa ukuthi ukudla lolunye uncedo lokufika ebantwini. Esiqinisweni ukuthi ibi into embi kakhulu, okwamanje besibona kathi abantwana abaningi balimele kuze kubhonjwe lapha ezibhedlela nakwezinye indawo. So khonoko sikuthi into enhle kakhulu, sikhangelele ukuthi abantu bethole usizo. Xa bengathole usizo bethole imithi, bethole ukudla, bethole langempahla ezokugqoka njengoba abaningi sebebhidlikelwe, sebephelelwe zimpilo zabo, sebephelelwe lokhu ade kubaphilisa. Kodwa eqinisweni ukuthi hayi impi asonto esiyikhuthazayo noma kuyililiphi uhlangothi oluyiqalileyo, kodwa yona impi ngebhidlisayo njalo yilethi ubuhle.
Sibona ke ukuthi khathesi sokukhululwe abanye ababili abayizizalwane ze-America umuntu lomntanakhe, kungaba kuyekethisa kwempi leyi kumbe amacelo omabili asecabange ukuthi bayekethise?
Bacela amabili mina mbona ngani into ekhona eqinisweni singathi ngenkani yabo yile qiniso elikhona. Lokhu ukuthi bayekelela abemelika yikuthi bona ngokwabo bayakwazi ukuthi imelika nxa ingabuya ingenele sibili ngamandla kumpila le kungaba kubo. Khonokho thi sikwaziyo sonke ukuthi nje imelika izabuya ingencedisa i-Israyeli, khonokho abengamazi into abayesabayo kakhulu. So ukwekela lokhu kwabantu laba abemelika yikuzama ukuthi bethi hayi melika asilwi lawe kodwa silwa le-Israyeli. So khonokho futhi into enhle. So osokufunakala yikuthi nje khonokho ukuthi imelika iyale ivunyezwa ukuthi hayi usizo lufike ebantwini abayibo ababhidlikelwe ezimpilo zabo abayibo nje abasweleyo ngenxa yebhela le esiqalile.
Ubona njani ukuthi vele limpi abanye bebesithi engxenye ingakhokhelela empini iWorld War 3?
Hayi ukuthi kungaze kuyefika khona lekhatshana amboni. Impi akade siyesabela kakhulu mina ngombono wami yimpi le esenzakala e-Ukraine le-Russia yathi ngani iyethukelwa kakhulu ukuthi ngabe ingenelwe ngamanye amazwe kumbe i-Russia xa ingabuya icine ijika lawo esikhathi ngama-nuclear bomb. Ngobokwamanje amazwe amaningi alezidumbo zabo eziningi kakhulu kodwa angeke befuna ukungenela kule yimpi. Ngobokwamanje kathesi le e-Ukraine ibamba amazwe amaningi kakhulu okuthi nje bona ngokwabo bathwele nzima. So amboni kungani kungasifikisa kusibanga sona lesi.
Umnumzana Phatla Tambo yingxenye ecubungula ezombusazwe owake waba ngumsekeli kamqondiso wenhlanganiso ye-Center for Public Engagement yaseZimbabwe. Wasethuthela ke kwele Melika. Sixoxela lapho ecingweni eseVirginia khona lapha eMelika. Ela Russia selisungule uhlelo lokufundisa uzulu waseZimbabwe ulimi lolelo lizwe olwesiRussian ekolijini ele University of Zimbabwe eHarare njengendlela yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwabantu abadabuka emazweni womabili. UTobias Mzingwa weStudio 7 usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezifundo olweRussian Open Learning Center lusungulwe okusemthethweni ekolijini leUniversity of Zimbabwe ngomvulo odluleyo mhla ka 16 Mfumfu njalo kuzaqala linyanga. Umqondisi obona ngezifundo zekolijini leli umnumzana Munyaradi Madambi uthi ukufundwa kweRussian ekolijini leli ukuhambelana lesifiso sikahulumende sokuhuga abamabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi babuye ukuzotshala imali eZimbabwe.
When we say as a nation we are open for business.
Ikhona futhi ilizwe lethu livulekile ukuthi loba bani waselizweni liphi engabuya uzosungula ibhizinisi lakhe kwelakithi. Kuqakathekile ukuthi sibe lolwazi lwendimi ezifana neChinese, French, Portuguese, Russian, German lezinye.
Umnumzana Madambi wengeze esithi isiRussian sizafundwa kulandelwa iziqondiso ze-UZ ezigoqela ukubhadalwa kwezimali zezifundo ngabafundi bonke. Obona ngezokwethulwa kwemibiko esigodlweni sommeli weRussia eZimbabwe, umnumzana Igor Kuropiatnik uthi ukufundiswa kweRussian elizweni kuveza ukuqina kobudlelwane bamazwe womabili.
The Zimbabwean students who want to study in Russia.
Siyakwazi ukuthi sesineminyaka eminingi sitholisa izifundi zaseZimbabwe indawo zokuyafunda ezikolweni zaphezulu kweleRussia ukuthi njalo osomabhizimusi abazancedakala ngoba leli thuba lokufundela iRussian ayisikho lezifundi kuphela kodwa loba ngubani ongafuna konke lokhu kutshengisa ubungane obuqotho phakathi kweRussia leZimbabwe.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo uthi ukuvulwa kohlangothi lwezifundo zeRussian eUniversity of Zimbabwe kuveza eyinye yendlela zeRussia zokufuna ukuhuquluza umnotho weZimbabwe.
IRussia isikhathi sonke lesi ibibukele abanye besidla kodwa kathesi masikhayele ngaphansi kaPresident Putin iRussia isizimisele ukukhipha ama-gloves ezandleni layo idle njengamanye amazwe amakhulu. IBritain yadla yachiya, iChina sidlile okuzwayo yadlula. Kanti iRussia la sifuna ukuzokudla kuthiwa amaChina, so ukuzikwanisa ukudla yona iRussia la kumele ukuthi abantu bezwe ulimi lwayo. Uma ingena konke emakhaya ikhuluma labantu labana bebesizwa ukuthi amaRussian athina afunani.
Kodwa umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezobudlelwane bamazwe omhlaba njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Coalition for Common Markets and Liberal Solutions, kavumelani logumbo.
Ukufunda ulimi lweRussia eZimbabwe yinto enhle kakhulu, kanti vele bese kuphuzile. Kulabantu bethu abaningi abafunda eRussia kumbe abazafuna ukuyafunda eRussia. Labo abeRussia nxa beyizivakatshi besiza ngapha eZimbabwe kuzakuba lula ukuthi sikhulume labo. Hathi mina ngithi amazwe ethu wonke omabili azazuza izithelo uma nxa isiRussia sifundwa lapha eZimbabwe sesikhulunywa eZimbabwe.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Masimba Kuchera uthi akaboni eZimbabwe lithola inzuzo ekhanyayo kulokho kusebenzelana kumazwe omabili.
Ngibona njengani iRussia yiyo ezathola okuningi lapha ngoba siyakubona ukuthi amaRussian ayabuya lapha walaba investments amaningi. Njalo siyabona ubandlululo okuningi kakhulu ukuthi amaZimbabweans uthiwa eRussia uthiwa isebenza khona ngale angiboni ukuthi kuyaphuma. So iRussia yiyo ezathola okuningi lapha kuprogram le.
Lolu hlelo lwezifundo zeRussian lusungulwe e-UZ ngokusebenzelana le-college ele-Russian Biotechnological University imele ugatsha lwezemfundo kwele-Russia. Ele-Russia libikwa liqinisa inhlelo zalo zokutshala imali emisebenzini ehlukeneyo eZimbabwe egoqela ezokwemba leminye. Ele-China yilo lamanye amazwe awaqala ukusungula uhlangothi lokufundwa kolimi lwaleli lizwe e-University of Zimbabwe ngomnyaka ka-2006 okwasolwa ngabaningi ngoba ilizwe leli lalisethethwa amacala okuhuquluza. Ezinye ingcwethi zokudlelana kwamazwe omhlaba zithi inyathelo elathathwa yi-China hathi eZimbabwe kuphela wodwa lakwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika yilo eselilandelwa ngele-Russia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, imuto bayas mudzingwa.
Izakhamizi zeMzansi yeMandi beleni sezikhuthaze uhulumende ukubana aphange aziyabele inhlanyelo ukuze ziqale ukulima kusesemasinya. Lokhu kulandela ukuna kwezulu endaweni ezijiyeneyo zelesisabelo kuliviki. Izanuse zomumu umkhathi zisithi lesisabelo silakho ukuthola izulu elilingeneyo lonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa ngcwethi kwezokulima sithi ukusewula kwezulu lokhu akutsho ukuthi uzulu usengaqala ukulima, iningi lezakhamizi kulesi sabelo lithi ngabe uhulumende uyaphanga ziphe inhlanelo yohlelo lukagatshompo ukuze zingathiwa yisikhathi. Umnumzana Thembani Msewaspanda oyisakhamuzi eNtebe eKwanda South uthi ukuna kwezulu lokhu kuyabathokozisa.
Sikhangele lapha emfuleni bekungasela manzi, siyabonga uNkulunkulu usinikile amanzi. Ngibona inkampunzi izahluma, inkomo ziphile.
Iningi kulesi sabelo selile minyaka lingavuni lutho emasimini, osokuthiya iningi lingelanhlanelo. Unkosikazi Maphalala Ngulube oyisakhamuzi esitezi eKwana North uthi babhekane le ndlala embi, njalo imali abayitholayo ayeneli ukuthi bathenge inhlanyelo.
Khathesi izulu selinile, so sesibhizi kakhulu, sigibha amagodi sizama ukudinga inhlanyelo swake imikuba, kodwa inhlanyelo asikalitholi, asilamali njalo silambile. Silambile kakhulu, kuzasebenzela nzima silambile ngoba amadola axhwele. Sicela uncedo.
Lamazwi agcizelelwe ngunkosikazi Sibusisiwe Mpala esinye isakhamuzi esitezi othi bathwele amagabha avuzayo njengabomama basemaphandleni.
Izulu selinile silungiselela ukulima, kodwa heyi asilanhlanyelo, silima nzima ngamagodi bakithi. Ngali asizwela nje liphongulethi itherekitha nje izosirurumela ngase silima. Siyacela bakithi lisincede la ngendlala, indlala inkulu bakithi, elisiphe nje singomama into okuthiwa yimali and asiyiboni. Siyayidinga nzima, size silale emagangeni sisemkuteni sidinga imali, kodwa siyayiswela.
Izakhamizi hlezi zikhala ngokuthi inhlanelo eyabiwa nguhulumende phansi kohlelo lukagatshompo yabhuza kufika ezandleni zabo okudala ukuthi bengatholi isivuno. Lokho kufakazwa ngumlimi walindawo unkosikazi Zane Lencube.
Inhlanyelo iyaphuza ukufika, ithole kuyikuthi lali izulu selizeladlula isikhathi sesihambile. Sinje singabomama abadlala emakhaya, singabomama abazidubekelayo, sila imali yokuthi singayithenga inhlanyelo ngoba kathesi inhlanyelo kayibambeki. Besicela ukuncediswa kakhulu ngenhlanyelo kusese lesikhathi ukuthi lathi siwubambe umdaka njengegwanda lapha izulu lakhona itholakala kancane, ungavele udlulwe ngumdaka wakhona. Kuthi ukuthi lanxa inhlanyelo sibuye liyabe ngasasincede ngalutho ngomva kwesikhathi.
Inhlanyelo lesisindo samakilogram alitshumi i-10 kg ibiza amadola emelika angamathumi amathathu lane $31 ezitolo, okuyimali iningi lezakhamizi elithi kayitholakali. Imizamo yokuxoxisana lengcwethi yezokulima ezansi emandebeleni Munga na mkunjulelo androvu yesu ule mwababenga penduli mebozo ayetu nyozelo yungu ndene okumana umakali kukwini WhatsApp izululine kakhulu kwezinye indawo kulesi sabelo lapho likhukhule imigwaqo okudala ukuthi kube nzima ukuthi izimoto zihambe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ng-Albert Ncube.
Okwamanje ke wathi singene esigabeni lapho esixoxala besifazane ngemisebenzi abayenzayo eyokuzithuthukisa lokunakekela izimuli zabo. Uhlelo Women's Forum. Namhlanje sicubungula ukuthi abesifazana bangathuthukisa njani amabhizinisi abo ukuze bethole inzuzo ethe xaxa. Ilunga lenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, unkosikazi Violet Nxumalo, uchasisa ngemigoqo enqabela ukuthuthuka kwamabhizinisi.
Masikhangela ukuthi abantu bazoyodishwa njengoba i-employment ingekho ebizweni, bathathelwa izimpahla, bayabotshwa, bayathathelwa konke abakuthengisayo phakathi komuzi la. Khona sengathi ekuthengiseni lapha akula ndawo yokuthengisela. Wonke umuntu ugcwele lapho, ubeke okwakhe, omunye ubeke okwakhe laphana. Akulayilona ukuthi wafaka kuwawo ukuthi udlule nje ngoba wonke umuntu uzama ukuziphilisa enabo. Ukwezemali ethengisa izinto zabo bekhululekile beshesh bekwazi ukuthi lapha sikubhizinisi abengabi novalo lokuthi sizathathelwa sizayenzelwa lokhu nalokhu.
Siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula ezokuqhutshwa kwamabhizimusi, unkosikazi Sihlile Gumbo Wilkinson oyisizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithani. Uchasisa indlela imigoqo ekhulunywe ngunkosikazi Nxumalo engavikwa ngayo.
Into ekhona nazi, as an entrepreneur, asisebenze khona lokhu ukuthi abantu bathi bathengisa impahla. Kufanele uqale uzibuze ukuthi alright, ngifuna ukungena leli business lempahla. Igoli yami ivele ingeyani? Abantu balama goals achiyeneyo. Kulabantu abafuna ukuhambisa abantwana besikolo. Ngifuna ukubhadala irenti, ngifuna ukuhambisa abantwana besikolo, ngifuna ukwenza lokhu, ngifuna ukwenza lokhu. And ngingawenelisa lokho kuyinto lokho, kuza ngenza ngibe ngumama onjani. Ngiyabe ngumama sibili lami obonakalayo ukuthiwa omama sukumanini. You know, that emotional being. Kufanele ube kwazi, yazi kunjeni ukuzwisisa ukuthi into le uyenzelani. Bengahamba esikolo, abantwana nabantu bazaba lama-chances angcono empilweni, izinto ezinjalo, angithi. So nxa usunayo igoli yakho le, so kufanele uyiclarify ukuthi alright, so ngelanga kufanele ngize malini. So qalela lapho ukuthi alright, so ama-resources engilawo yini. Yikuplana lapho, awukaphumi ijumo kumbe ngibophele okuyi 500 kwami lokho, ngifuna ukuyawoda. Ufuna ukuyawoda izigqoko ezinja, ezabobani, ubani. Nxa uvuka nje ucabanga ukuthi imakethi yami ngubani, ungaphongi uwoda izinto for everyone and anyone. Umuntu ungayenza njalo, you don't know ukuthi umuntu ofunayo. Nxa kuyukuthi ngifuna ukuthengisela abantu bemahofisini, ngifuna ukuthengisela izigqoko zabantwana besikolo, ngifuna ukuthengisela everyone, ngifuna abantwana abancane, suzabakwazi ukuthi i-target market yami ingakanithi. What are the possible obstacles engingaba lawo? Ngizahlangana lani ezangenza ukuthi i-business lami leli lingaphumeleli? Ngizahlangana lani ezangenza ukuthi abantwana nabambe icine bengayi esikolo? Angitho ngingathengisela nga amapolisa lawa aza ngihlupha nxa ngiyenga. So nxa eza ngihlupha, nxa kuwukuthi ngingahamba laphana ku-5 avenue or ku-6 avenue kulodwa ngilazi street, ngingahamba lapha ama-chances ami okuthi ngithathele ahayi ngokuzinzelezisesako usisiyadingani-ke manje nxa kuyikuthi ahayi. So kufanele ubone ukuthi o okay, laphana kule ndaba yamapholisi, laphana kule ndaba yokuthi i-market vele isi-flooded, kulezinye izinto okufanele sibezazi ukuthi we can't change it. As an entrepreneur mina ngikhule ngifundiswe umama mami vele ubeyihopha ethengiswa lapha naphandle lokho zenu kulobhe kulastic siyonto le ukuthi just because ngikhuluma ngise UK sengizisengikhuluma into engayazi ngikhuluma into engiyazi lawe hlakanipha nga ungena ku business kulezi nto ngenza ku worry ngazo asingeza ke siwari nge inflation inflation ikhona ichayile endakula lutho esingalwenza but thina we have to get better ngoba sifuna ama business ukuthi even lawo kwazi ukuthi nga ngikhula lapha ngikhula ngesiyanga
lowo nkosikazi Sehile Gumbo Wilkinson ingcwethi ecubungula ezokuqhutshwa kwamabhizinisi esixoxelayo esebhilithani asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha linami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Ephuma ke enkundleni uSithandekile udedela kuChris Gande weStudio 7 yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba
Linga litshona njani izolukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesakhamuzi seMajobelelen South umnumzana Thandeko Sintimkandla Ungasitshela ukuthi umumo umi njani emaphandleni lapho ikakhulu nxa sikhangele izifuyo
umumo emaphandleni hayi muvi indawo eziningi Ngobana lanxa uhamba nje uyabona lugwadula kulatsha namadlelo asekhathaza into azakuyibona izihlahla lazo zinswazi ezingelalutho singazi ngokuthonda kwaleli izulu lengxenye ezinye izihlahla ziyabomklampunzi lamaphane kungahluma izifuyo zidobhadobhe ngobana eqinisweni ilizwe lonke libe lugwadule amanzi kawasekho dala ukuchana kesasele machibini mhlambe le madam la komanye amadam ngokuchisa lokwade kukhona amanzi lana aphephukile sokusile udaka kuphela isimo sibi sibili kakhulu ngoba besizwa ukuthi kwezinye indawo inkomo vele sezisiwa ngike ngezwe ngapha kwena mathetsheni ukuthi inkomo sezisiwa sehluleka lokuthi bazihlinze sebephonguzi yikela nje sinjalo kumbe bazichise ngoba lenyama yakhona ezinye zicake kakhulu ziwiswa ikho ukucaka ngoba kulamadlelo gakulamanzi isimo sibi kodwa ke uNkulunkulu nje obemuhle izikhathi zonke sibona lele elike lafefefefeza engxenye kungahlumahluma lezi eziseleyo zisinde ngisho izifuyo phela zizadobhadobha ngibona amahlamvu laluhlaza enxenye lotshanyanyana obuza hluma kodwa kwakathi esisimo sibi
bona bakhona yini abadobhadobhayo emasimini lapho kumbe nxa kuyukuthi vela batholanga umumo unjani ezindlini baphila njani abantu
okokudobha nabadobhayo kambe umnyaka ususiyaphela kutsho ukuthi nxa babekhona abadobhadobhayo sowaphela lakho engazi mhlawumbe laba abalima ngokuthelezela loko esithi ngama-irrigation schemes engxenye yibo abangabe beseselakho okuncinyane kodwa-ke hhayi emzini yabantu lapha emakhaya indlala ibhahile ikuthi uNkulunkulu nje abantu kababulali isikhathi sinye ngayo indlala leyo abantu bayadobha lokhu lalokuyana babambe nje umoya eqinisweni ukuthi indlala sibili ikhona singaza ke sikuphike lokho ngoba lezitolo nxa impuphu ikhona ezitolo iyadula idula kunjalo nje abantu kabala mali ngoba ilizwe vele lona ngokwalo yileli zijombelele imisebenzi kayikho kulukhuni kandi labalaleli abantu baphila ngomusa wenkosi eqinisweni kungakhulunywa ukuthi kumbe kusolwane abantu baphila ngomusa wenkosi ngoba sibona lalokhu abantu udla ababekuphiwa ama-NGO e-welfare ungathi sokomile nje ungathi kakula lutho aluba nje sibuswa ngabantu abahlakaniphileyo bengakhulumeli ukukhuluma, ngabe baqala manje bangene ezabelweni basindise imphefumulo kaNkulunkulu, ngoba isimo sibi, abantu abalalutho ngoba kabatholanga lutho.
Lo-ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla, isakhamuzi sesigaba seMathebeleland South, ebesixoxa la ikuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilani.
Zemidlalo basaselethemba elokuba bangaphakamisa isiqoqo seligi. Abeqembu ele Highlanders loba nje bengena kumidlalo yalimpela viki bechiywa ngemiklomelo eyisikhombisa. Liqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo esigabeni seCasola Gasoka Premier Soccer League elengezi Platinum Stars. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo phambilini komdlalo wakusasa abazawudlala leqembu lekulayo Chiefs, umsekeli kamqeqetshiwe iqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe iqembu lakhe belidlala ibhola elinathisa amanzi emidlalweni yalo esanda kwedlula.
Unfortunately, azange sithole ama results akhombisayo, but playing football we did play good football, so we'll try and continue from where we left.
UJoel Luphahla nguye umqeqeshi wabagadli kuqembu leHighlanders njalo uthi kumele bafunde ukucobodisa amaqembu nxa bengavele baqale bona ukuhlohla.
Iligi ilokhu iqhubekela phambili njalo asikaphoseli ithawulo. Sisebenza kanzima ukuba sivale isikhala njalo silitholile ithuba elokwenza njalo ngolwesithathu, kodwa sayekethisa umdlalo ususiyafika omlindi uyacina lapho esidlale khona labo abathole khona umbekwa. Kumele kube isifundo kithi phambili komdlalo wethu leBulawayo Chiefs ukuba kumele sihle sitshaye sibhuqe nxa ithuba likhona.
Iqembu leHighlanders lingena kuviki yamashumi amabili lathoba munomunye omncintiswano lile miklomelo engamashumi amane lesikhombisa 47, njalo lithiwa ngemiklomelo yesikhombisa liqembu elihlezi phezu kwengalane elenkezi Platinum Stars. Imidlalo edlale namhla kusigaba seCasalaga Premier Soccer League iphele kanje. Iqembu leBlack Rhinos libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele Chickenini ngaseBata. Iqembu leTriangle libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele Simba Bora ngase Kipo. Iqembu le FC Platinum le Green Fuel lawa wabe ngutshikilobhanqa 1-1 eMandava, kuthi iqembu leRentals linqobele Shesham nge 1 kanya ngaseNational Sports Stadium. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leManyika Diamonds lizadlala lele Wange ngaseKipo. Iqembu leZPC Kariba lizadibana lele Dynamos ngaseNyamunga, kuthi iqembu leCapes United lizadlala lele Cranbourne Bullets ngaseNational Sports Stadium, kuthi iqembu leNkezi Platinum Stars lona lizancikilana lele Yada ngaseBaobab. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi sethu kasavuma ukubana siqhubekele phambili silokhe sisonke, kodwa singekehlukani wathi sikhangele ibesilakho. Imota ezinkulu ezithwala impahla lokudla ezingaba ngamashumi amabili ezenhlanganiso ye-Egyptian Red Crescent zibona ngale zingena eGaza Strip lapho kulempi eHamas le-Israel. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo uPresident Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.